Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzione tarisiro yehurumende yekuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina zvine zviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6% ichibereka michero dzichiti zvimingamupinyi zviri mumapoka ari kutarisirwa nehurumende kuti ndiwo achasimudza upfumi zvinogona kukanganisa tarisiro iyi. Vachitaura nezuro pazuva remhemberero dzezuva remagamba akafira nyika munguva yehondo yechimurenga, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakadzokorora zvakare tarisiro yakamboziviswa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube mwedzi wapera pavakaparura urongwa hwemashandisirwo emari hwepakati pegore yekuti upfumi hwenyika huchakura huchisimudzwa nemapoka anoti rezvicherwa, rekurima, rekuvaka pamwe nerekushanyirwa kwenyika. Imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vanoti matambudziko ari kutarisana neupfumi hwenyika akawanda achiwedzerwawo nehondo iri pakati peUkraine neRussia zvinogona kuita kuti upfumi hwenyika hutadze kusvika pakatarisirwa kusvika panopera gore rino.
Angori maprojections anogona kusabudirira kana kuti anogona kubudirira. But nemuhondo yeRussia iri kwei neUkraine nokukwira kuri kuita zvunhu muno munyika medu. Handifungi kuti tinokwanisa kuibata 4.6 inogona kutodzikira zvachose kusvika kuma 2.5 tichienda kumberi nokuti goredu regore rino agriculture haina kumbira zvakanaka.
Dr. Mashakada vanoti chanyanya kukanganisa tarisiro yekukura kweupfumi hwenyika inyaya yekuti mapoka ari kutarisirwa kuti achasimudza upfumi ane matambudziko awowo. Mashoko aDr. Mashakada anotsenirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti maonero avo ndeyekuti upfumi hwenyika huchatodzikira kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7% kusvika panopera gore rino.
Nyati tarisiro ine vimbo yakakura asi handioni tichizokwanisa kusvika pa4.6%. Ndicharangarira kuti gore richitanga tanga tatombonzi 5.5% ndoyadzorwa kuenda pa4.6%. Asi maonero edu hapana zviri kuratidza kuti tiri kuswedera nepa4.6% ipapo. Saka maonero angu inini ndinofungidzirwawo kuti pamwe tenshotarazve kuma 3.7% kuri kuti pane zvazosimuka.
Vamuchera vanoti zvakare zvimwe zvavanoona zvinokanganisa upfumi hwenyika mamwe matanho nemimwe mitemo zvinodzikwa nehurumende ichifunga kuti iri kugadzirisa zvinhu asi zvichitovhiringa kukura kweupfumi. Asi muzvinabhizimusi vari nhengo yezano PF mudunhu reHarare vaGilbert Muponda vanoti
tirikuona kuti nyika icharamba ichisumukira masekta akawanda. Izvo zvinoreva kuti ikonomi yeZimbabwe inoramba ichienderera mberi nekuti ikonomi yeZimbabwe yakakabatwa nekurima nezvekuchera. Izvo zvinhu zviri zviviri zvikange zvichisumuka semasumukira azviri kuita ikonomi inotogurwa even maybe ne 5% todarika nekuti tirikuona kuti zvinhu zvacho zvinenge zviri kufamba.
Saka zvingaitwa zvii kuti tarisiro dzehurumende dzibudirire mune remangwana? Vakuchera vanoti panofanirwa kugarwa pasi poiswa misoro pamwe chete hurumende yosiyanawo netsika yekungozora dope vamwe vose panenge paramba kufamba zvainenge ichitarisira.
Kubva paFirst Republic tine vanhu vatinopfumira mhosva kana zvisiri zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe vanhu vemabhizinesi vanenge vasingakwanisi kuti vabatsire vana veZimbabwe nekuteerera zvokutaurwa nehurumende. Asi hatisati tanyatsogara pasi senyika kuti tionesane kuti matambudziko aya anobva kupi uye kuti iyo hurumende pati zvayo iri kuitawo sei mukukonzera kwainenge ichiita kusagadzikana mupfumi. Hurumende kana ikamuka nhasi yoti tabvisa interest mangwana yomuka yoti tadzosera interest, zvinhu zvinokanganisa upfumi. Saka panoda kuti paitwe chirwirangwe, paitwe maonera pamwe chuma chomuzukuru, vanhu vagare pasi senyika, bhizinesi, hurumende, vanotenga vatengi maconsumers.
Mazuva mashoma adarika takanzwa zesa ichizivisa vemigodhi kuti vachange vachishayiswa magetsi nekuda kwedambudziko ratarisana nenyika rekushayikwa kwemagetsi anoikwanira. Kunyange hazvo hurumende ine urongwa hwekutenga magetsi kuZambia nekuMozambique, izvi harisati zvabudirira sezvo nyika idzi dziri kunzi dziri kuda kuti Zimbabwe itungamidze mari mberi. Ukuwo kuboka rekuvaka kune matambudzikowo ariko anosanganisira kurangwa mabasa kwevashandi vachida mihoro yakaringana. Saka tarisiro yehurumende ingabudirira sei? Ndipo paya panonzi nevakuru tinotenda maruva tadya chakata.